kuronga wanasi wabudira chaizo tinofara nekudiro chizirwa tawana kubva kuruzirwa Zimbabwe namamwe masangano akazvimirira oga angava achiparticipate muprogramu iyoyo anyanyatifadza ndechekuti kwauya kubatana kwakawandisa especially pakati pemasivhu sevan maticha kunyanya kunyange maunion avo akasiyana vanga vachibatana vachiratidza kuti vari kuparticipata nemwoyo wose paurongwa ihwohwo asi vazonyanya kukumbira kuti zvisave musi wekugumisira tisange tichingodzokorora kuitira kuti vakwanise kuexpressawo varatidze urombo hwakakonzereswa nekuvarimuni
maungana muchiratidzira here kana kuti vanhu varatidzira vari munzvimbo dzakasiyana-siyana
vanhu varatidzira vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana vadzidzisi vamwe vachidzidzisa vana vavo homwe dziri panze nyika yose imwe neumwe akaita mabasa ake homwe dziri panze asi tinofarawo nevamwe vaboka retajamuka vakati vari kutitsigirawo vaitawo urongwa hwavo homwe dzavo dziri panze zvakare saka nyika yose homwe dzava dzingori panze vanhu vachiratidzira kutumwa kwavo nekushayikwa kweupfumi asi tinofarawo tinenyaya yekusimbisa kwakuita vadzidzisi nevamwe vanoshanda hurumende kuti vanofarira chirongwa ichi
ko tinonzwa kuti mapurisa azouyawo kumahofisi enyu mungatiudza kuti chii chasvitsa kuti vazouya kumahofisi enyu
vapurisa vajaira kugara vakagadzirira kuponda vanhu vanenge vachiita zvinhu zvine runyararo saka kwakuri kutarisira kwavo nhasi kuti vachawanazve mukana wekurova vana vezimbabwe vasacha vanenge vatadza saka vangouya vakawanda neuwandu hwavo vari 22 kumahofisi kwedu vachitarisira kuti pamwe ndo vachatangira vanhu kufamba kurumwandira asi isu sevanhu vanga vakuziva vanhu vavo tati izvi zvinhu ngazviitwe kuvanhu zvisingasangane mumasiti saka vazoshaya munhu wekubata asi tazomanikidzwa kuvhara mahofisi zvisatapedza mabasa
takanzwa muchikumbira kuti varayiridzi vange vachipiwa mazuva mana ekunotora mari dzavo dzemihoro chikumbiro chenyu chakatambirwa here
vatiri kutaura navo havasati vatambira chichemo chedu havasati vachipindura mari yematicha yapinda nhasi asi vazhinji vacho havasati vakwanisa kuiwana musi wemuvhuro watiri kutaura nezvauyu tinoona maticha mazhinji achitarisa kudzoka kumabasa vakamirira pamachiwo emabhengi isu hatisi kuti istrike asi tiri kutongokutadza kudzoka kubasa homwe dzatatakashandisa nhasi kuda kuti dzipindewo zvimari zvekuti vanhu vakwanise kutenga usavi nekutengera zvimwe mhuri asi ndozoona musi wemande vati madzidzisi vazhinji vachatadza kudzoka kumabasa nekuda kwekukodzerwa kwekushayikwa kwemari iyoyi.